Meya weguta remtare wa Blessing Tandi waudza Studio 7 kuti kanzuru yavo yakagara pasi ikabvumirana kuti ideredze mimwe mitero nekuda kwekuchema-chema kwakaitwa nevagari. Vatandi vati vainge vakwidza mitero iyi zvichienderana nekukwira kuri kuita zvinhu munyika uye kuitira kuti vakwanise kuita mabasa avanotarisirwa kuita nemazvo.
Mukatarisa izvozvizvi tiri kuda kuedza kubalandisa zvinhu zvedu kuti tikwanise kuti vanhu vedu kuchema kwakaita vatovabatsirawo nei. Hapana patinokwanisa kurarama tiri tega tisina vanhu ivavo. Sekanzuro basa redu kupa vanhu ivavo maservices anoita kuti vakwanise kunge vachiraramawo. So vakatadza kusapota bhajeti iroro isusu hatikwanisi kuenda mberi. Saka takaona zvakakodzera kuti kuchema kwakaita ngatiendei tinotarisa toona kuti ndepapi patingatarisa. Ndokuona kuti nyaya tarifu ratanga takaisa raitaita kuti isusu step up iri rinogona rakanga rari kuenda kunokonzera kakusazonowirirana nemagari bcause rakazengera kunodhura kwakupedzisira. But hongu ndozvataida kuti zvikwanise kunge zvichiita. But even nanhasi wacho taedza kuzvigadzirisawo tangoridyusa chete kamari kacho kuti kange kanozobva.
Vatandi vati kunze kwemvura yaderedzwa mutengo zvimwe zvaderedzwa imari inobhadharwa kuchipatara mari yedzimba dzekanzuro kuitira kurerutsira vagari.
Tatasa marentals ndatatatatasa nyaya yemarentals ini mari yakayekuti dzimwe dzimba idzi dzakadzivaka makore akasipfuurayo. Izvozvi tanyanya kusangana tasana nenhau yemaintenance yeto kudzimba idzodzo nyange tichasa hedu kuti mari yacho yatazodzikisa zvakare haina chainokwanisa kubatsira kana takuda kuenda panhau dzekuda kuzobatsirwa kugadzirisa dzimba idzodzo nezvimwe zvakadaro. Asi ndo imwe area yatatarisa. But mari yekutakurwa kwemabhini hatina kuita hatina kuibata. Mari yekutakurwa kwesuweji hatina kuitakurwa kwesuweji hatina kuibata. Mari yemarodzi hatina kuibata. Zvinhu tichazviitira nhau yekuti tikwanise kuramba tichipa vanhu maservices iwayo nekuti imaservices ane chekuita neupenyu hwevanhu.
Vakafanira kubata chigaro chomunyori wekanzuro uye vari mukuru anoona nezveutano mukanzuro makare Dr. Anthony Mutara vati kanzuro yakange yatora danho rekuwedzera mari yemvura senzira yekuda kumisa tsika iri kuitwa nevamwe vagari vari kutengesera vamwe mvura kunzvimbo kwaisiri kuwanikwa.
Kuona kuti kana tiri kutarisa mashandisirwo ari kuitwa mvura mune vagari vamwe kwete vese vamwe vari kushandisa mvura zvinodarika zvinotarisirwa pahousehold imwe neimwe kudarikidza zvakadaro zvokuti munotopedzisira maakufunga kuti ndofunga vari kutoita yekutengesa nokuti kana munhu achitarisirwa kuti ashandise 26 megaliters as a household ivo vachishandisa 700 megaliters kune makutoona sokuti ndokunga pane kwavari kutora mvura vachinotengesa kune dzimwe nzvimbo. So tinotarisa kuti vagari vashandise mvura yavanofanirwa kushandisa nokuti vakadarika mwero iwoyo zvine zvavakureva kuti vava kushandisa nenzira isiri.
Kanzuro yomutare yaderedza zvakare mari yemitero yekuchipatara. Vanhu vakuru vaisungirwa kutanga vabvisa mari inoita madhora mashanu vave kubvisa madhora matatu vadiki vachibvisa madhora maviri. Mari yedzimba dzekanzuro iyo yainge yawedzerwa yaderedzwa zvakare nemadhora mazana maviri. Kuderedzwa kwemitero yekanzuro uku kwatambirwa nemufaro nevamwe vagari avo vakurudzira kuti kanzuro itange yataura navo isati yatora matanho akaita sekuwedzera mari dzemitero. Mumwe wevagari ava vadadlas masekesa vati kanzuro inofanira kucherechedza zvichemo zvevakwigura pamwe nevanoshaya pakutara kwayo mari dzemitero.
Tinopa kutenda kune kanzuro kuti yateerera zvichemo zvevanhu sekuti pari zvino vanhu munyika upenyu huri kunetsa nenyaya yekuti kune lockdown vanhu vasikuita mabasa mari asi kubatika. Saka payange yagura vanhu kunorira kubata vanhu pahuro chaipo kuti vabhadhare mari idzo dzakakura kudaro. Sezvinewo tatongokumbira zvikanzuro kuti dai yanyatsa kutariswawo kuna vamwe mafamilies kana kuti kune dzimwe dzimba like mawidows nevamwewo vakwegura nevamwe vanenge vasinawo zvokuita vanga vanotarisa kuti maresi iwawo anga achidzika achienderana nekuti vamwe vakwanisi kuwana mari.
Mumwe mugari wekudestiny vati vanotezowani vati kanzuro inofanirwa kubatikana nekuchengetedza mvura iri kurasika zuva nezuva mumisha yakaita sesakubva nedzi dzimwe nzvimbo kushuva sevagari vemamutare tiri kuchema zvisina zvakanyanyisa tiri kukunun'una kwakanyanya nekuti haisi kutarisisa zvakanyanyawo mune maresources einavo mukati meguta remutare tinoona dzimwe mvura kune maplace dzakafanana namasingles nekumagreekers mvura dziri kungobuda 24/7 january to december I think dai apatarisa ipapo zvizvi zvaiti zvichifambira zvakanaka maresources aichengetedzwa kunyangewo futi mamvura dzekudanga mvura tingi tanga kuti tarisa zvaiito zava nemvura idzodzo dziri kubuda kanzuri yemutare inoti ichapota ichionesana nevagari mukufamba kwenguva kuti mitero ichange ichizokwidzwa zvakadii pakupera kwemwedzi mina yega yega ndakamirira studio 7 mamutare ndini lwedhamoyo